mfana lo akakusha ndikuru waunga Africa yese all the 54 states zauya pane zviviri zvachaita zvokutanga ndechekutarisa kuona kuti isu senyika secondary tafamba zvakadii panyaya yekuita implement sustainable development goals. You know kuti target yedu in 2030 saka tinoda kuona kuti padhekedhi irori riri kuuya re2020 kusvika 2030 chii chatofanira kuita kuti chinete target iyoyo saka tokata taita review tozotarisa kuona kuti chatingabatsirana nacho ndechipi tichitarisawo dzimwe nyika dziri kugona kuti vari kuzviita sei saka tiri mudiscussion iyoyo one to review where we are and secondly kuti tiite mastrategies ekuti tikwanise kumita mastrategies emadevelopment goals yayo.
Chii chamunotarisira kubva kumusangano uyu?
Chaita chiitiko chakanaka nepamusana pekuti deputy secretary general veUnited Nations vanonzi Amina Mohammed vakauya zvakare nevamwe mahigh level officials from the United Nations. Chaita kuti paite spotlight on Zimbabwe. So on that 54 African countries, then UN represented level ya Deputy Secretary General. Vakauya, vakasvika pano pa Victoria Falls, vakaenda kuhange kuchishwa pasi, vakanoona basa rakanaka rinoitwa neZimbabwe conservation, mukati yedu, nekudhila nezvinhu zvakaita sekuti mhuka nevanhu, the conflict tiri kudhila nayo sei, kuti tiri kudhila sei nenyaya yeclimate change, kushaikwa kwemvura nezvinhu zvakadaro izvema national parks edipo. Ichi chinhu chakanaka zvikuru chaita spotlight kuZimbabwe. Chaita kuti even vanhu vaone matourists saka zvichaita kuti nyika idzitanwe pasi rose. Ndozvatiri kutarisira izvozvo.